Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakawanda vakanga vasati vanyoresa kuvhota vochema-chema nekukundikana kwavo kunyoresa apo zuva ranhasi ranga riri rekupedzisira kunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Vadzidzi vashanu vepa University of Zimbabwe vari muhusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora madziro ezvivakwa zvehurumende muHarare votarisana nekupotsa mazamanishoni avo nemuvhuro unouya. Varimi vanochengeta mombe dzemukaka voshanda pamwe nehurumende nevanogadzira zvigadzirwa zvinobva mukaka pakuderedza dambudziko rekusvibiswa kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakanga vakanonoka kunyoresa kuvhota vachiverengera vaswera vachichema nekusafamba kwemitsetse muzuva ranhasi iro rinova rangarire kupedzisira kuti vanhu vanyorese kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2023. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vakareva pavakati mberengera yakarinza mbuya nenzara. Izvi ndizvo zvaonekwa nhasi munzvimbo dzakawanda mumadhorobha nekumaruwa kwanga kuchinyoreswa kuvhota uko vanhu vabuda vakawanda zvikuru kuti vaedze kushandisa mukana uyu kuitira kuzovhota asi vakawanda vavo vachikundikana. Muzvare Precious Nyatondo mugari wekusouthly park avo vari kuda kuvhota kekutanga vanoti zuva ravo repiri vachiedza kunyoresa kuvhota uye vanyunyuta zvikuru nokunonoka kubatsirwa.
Senzvanzvizo kuti zvinozofamba state zvokuvanisa vabatsirwa nguvai apa tauya nevamwe vane chikoro varida kuregister futi nezuro karubva kuchikoro nhasi futi havasina nhasi havasati vabatsirwa.
Izvi zvatsinhirwawo navamunyaradzi ofisi veku Highfield East avo vatiwo zvisinei kuti vaive vakanyoresa kuvhota mumashure vakawana zita ravo risimwa mugwaro ravavhoti vakanzi vatangise kunyoresa. Vachafadzwa kamidzi mumwe wevanhu vanga vachikurudzira vechidiki kuti vandonyoresa kunovhota vati shuviro yavo ndeyekuti vekunyoresa kuvhota vangogara vachishandira kumisha inogara veruzhinji nguva dzose.
Kuregisa kuvhota masendazi ngaangogara adecentralizwa kubva kudhara kwete kwekuti chidimbu nechidimbu 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 sezvataka experiencea from kubva pakapera sadzi ya 2018 kusvika pane sarudzo yanhasi.
Kanzura Ward 16 muHarare vaDenford Ngadziore veTriple C avo vanga vachitenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana vaudza Studio 7 kuti ongororo yavo inoratidza kuti mishina nevashandi veZimbabwe Electoral Commission vanga iri mishoma zvichienzaniswa neuwandu hwevanoda kunyoresa kuvhota.
Vazhinji pano vauya na 5 AM they are still here vamwe vavasvitsa vamwe vavasati but nyaya yekuti nhantomirira vechidiki achimirira kubva na 5 AM svika izvi zvakamira zvinoratidza kwatiri kuenda kune chiedza vari kuziva nyika yaoma.
Nyanzvi mune zvesarudzo vasolomon bobosibhunu vaudzawo Studio 7 kuti uwandu hwevanhu kunzvimbo dzekunyoresa inyaya yekuti ndiro zuva rekupedzisira vakati zvinogona kunge zvaremera zeko
kunge vanhu vozomhanya panguva imwe chete zvinogona kuita kuti basa rireme kune electoral commission vanenge vachirejista vacho zvoita zvekare kuti material planning yekuti material inge rafaende po inge ichine tsine kuti electoral commission inenge yakaplanawo kuti tinoendesa maforms aya pamwedzi wega wega asi kana vanhu vachizenge vauya vese nezuva rimwe chete kuri kuti material yoyo nedzimwe nguva ichaita shoma
vabobo sibun vayambirawo veruzhinji kuti vasatange vamirira kuti mutungamiriri wenyika atare zuva resarudzo kuti vazonyoresa kuvhota vachiti vanhu vangadai vakatorawo mukana wemakore mashanu apfuura kuti vange vachipinda mugwaro revavhoti
pane inonzi continuous voter registration kuri kuti zuva nezuva ruga ruga rinoendwa kubasa munyika yezimbabwe electoral commission inenge ichirejista vanhu
mutevedzeri wasachigaro vezek commissioner rodney kiwa vaudza studio 7 kuti vanga vari mumusangano uye vaizotaura nesu kana vasununguka manheru tatadza kubata sachigaro vezek amai priscilla chigumba kanawo mukuru anoona nezvesarudzo mukomishini vautoiles laigwana mutemo wesarudzo unoti mushure mekunge mutungamiriri wenyika azivisa zuva resarudzo vanhu vane mazuva maviri chete kuti vange vachinyoresa kuti vakwanise kupinda mugwaro revavhoti rinenge richizoshandiswa musarudzo dzegore iroro vamunangagwa vakazivisa nechitatu kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 nyamavhovhu nyika yose uye kana pakasawana anokunda musarudzo yemutungamiriri wenyika rerun inozoitwa musi wa2 gumiguru chirongwa chezek chekuti vanhu vatarise kana mazita vari mugwaro revavhoti chakaperawo nezuro asi veruzhinji pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachikurudzira komishini kuti iwedzere mazuva kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kutarisa mazita avo vanhu vakawanda vari kuchema-chemawo kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti izvo zvinonzi nevanoongorora nyaya dzesarudzo zvinogona kukanganisa mafambiro esarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Vadzidzi vashanu vepaUniversity of Zimbabwe vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora-nyora madziro ezvivakwa zvehurumende muHarare vangangopotsa kunyora bvunzo dzavo idzo dziri kutanga nemusi wemuvhuro zuva ravanenge vari kumatare edzimhosva sezvo chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba chiri kupikiswa nevachuchisi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vadzidzi ava avo vanoti Emmanuel Sitima ane makore 24 ekuberekwa, Comfort Mwekungosi Mpofu ane makore 22 ekuberekwa, Tawanda Benjamin Watadza ane makore 24 ekuberekwa, Lionel Andrew Madamombe ane makore 24 zvekare ekuberekwa, na Darlington Chigwena ane makore 21 ekuberekwa, vave nemazuva 10 nemapfumbamwe vari mutirongo uye vanzi vadzoke zvekare kumatare edzimhosva nemusi wemuvhuro unouya kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa. Vadzidzi vepachikoro chepamusorosoro ichi vari kupomerwa mhosva yekuratidzira kwavakaita musi wa15 mwedzi wadarika kubudikidza nekunyora madziro edare reparamende nezvimwe zvivakwa zvehurumende, mashoko ekuti mutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa reCCC vaJob Sikala avo vari muusungwa vanofanira kusunungurwa. Kunzwika kwechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kwazogumira panzira nhasi mushure mekunge mutongi wemudare raMajor Street arwara dare riri pakati, nyaya ichibva yanzi idzoke mudare nemusi wemuvhuro unouya. Asi izvi zvinogona kureva kuti vadzidzi vashanu ava vangangotadza kunyora bvunzo dzavo sezvo bvunzo idzi dziri kutangawo musi wemuvhuro wavari kutarisirwa kunge vari mudare zvekare. Gweta revadzidzi ava vaDarlington Marange vati vane matanho avatora kuti vadzidzi ava vakwanise kunyora mazamanishoni avo.
Vadzidzi ava zvinoratidza kunge vachamisa maexams avo, asi takaedza nekusagona semazita avo takanyora kutsamba kuvakuru vemaprisons ekuHarare Zimani kuti vakwanise vakomana avo kuti vanyore maexam avo vari mukati tanyora zveimwe tsamba tikaendesa kuUniversity of Zimbabwe tichikumbira kuti vakwanisire kuti vakomana vanyore bvunzo dzavo.
Mukuru wesangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe reStudent Representative Council vaAlan Chipoi vanoti kubva kuhurukuro dzavakaita nevakuru vechikoro ichi pane chivimbo chekuti vadzidzi ava vachakwanisa kunyora bvunzo dzavo.
Takazama nepatinogona kuita engage the authorities dzepaUniversity of Zimbabwe zvazviri pachena kuti vanenge vakabvumidzwa kuti vanokwanisa kunyora because ikodzero dzavo dzeunga vachinyora maexams ivavavo sezvo vasati vabatwa nemhosva vachingori vapomeni verwi.
Vachipoi vawedzera vakati kuti vadzidzi ava vasabvumidzwa kunyora bvunzo dzavo zvingangokanganisa kubuda kwavo nezvibodzwa zvinonwisa mvura.
zviri pachena kuti vana vatokanganiswa mukubuda kwavo because mazuva ese avagara vari mutirongo vasina mhosva yavakapara. Mazuva ekuti vanodai vakanga vari pamwe chete nevamwe vachidzidza vachiita zvidzidzo zvavo zvinokwanisa kunga zvakavabatsiridza.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru anoona nezvevadzidzi vepachikoro cheUZ vamunyaradzi Madambi kana mutevedzeri wavo sezvo vanga vasiri kudavira mbozhanhare dzavo. Asi mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vaLennon Mazuru vanoti kuramba kuchisundirwa mberi kwemazuva ekunzwikwa kwenyaya yechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kunoratidza kuti matare ari kuda kuti vashanu ava vayaurire mujeri.
Sanhasi manoramaita zvokwadi zvokwadi havana kana umbo kana chiitazvo chava kupomera vakomana vedu ava. Ndosamaona zvazonzi mumejisitireti anzi arwara inhau yekuti havasi kungoda ivo kuti vakomana vedu vabude.
Kunyange mutauriri wemajeri eZimbabwe Prisons and Correctional Services Muzvare Meya Kanyezi vanga vavimbisa Studio 7 kuti vachati padivi ravo pamamiriro akaita nyaya yevadzidzi ava havana kuzozadzisa vimbiso yavo. Imwe nyanzvi munyadzi vechidiki isina kuda kudomwa nezita rayo yati vadzidzi vepaUZ ava vane kodzero yekuwaniswa mukana wekunyora bvunzo dzavo.
Takatarisa iwo vemuzvitorongo iPrisons and Correctional Services, muono wavo hausi wekutongera munhu rufu asi wekuvandudza upenyu nemunhu. Saka tinoona kuti vakawana bvunzo dzavo vanokwanisa kunge vachinge vawana kodzero dzavo dzaremekedzwa.
Magwete evadzidzi vepaUZ ava anoti ane tarisiro yekuti vhiki rinouya vadzidzi ava vachabvumidzwa kutongwa vachibva kumba kana vana muchuchisi vakaitawo basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Varimi vanochengeta mombe dzemukaka vave kushanda pamwe nehurumende nevemakambani anogadzira zvigadzirwa zvinobva mumukaka pakuderedza kukanganiswa kwemamiriro ekunze kana kuti greenhouse gas emissions muchirungu, uko kunonzi kwanyanya muchikamu chekurima ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Amai Agnes Kwenda anochengeta mombe dzemukaka papurazi ravo riri kunze kweguta reBulawayo, izvo vakatanga kuita mugore ra2019 vaine mombe imwe chete. Nekuratidza chido chavo chekusunzira basa ravo, vakawana rutsigiro rwakavawanisa mhou shanu pasi pechirongwa chaitsigirwa nehurumende uye dzimwe shanu pasi pechirongwa chinotsigirwa nemubatanidzo wemakambani anogadzirwa zvinobva mumukaka weDairy Processors Association of Zimbabwe.
Takatanga tichikama 15 liters chaidzo tichitakura nebhasikoro tichiendesa kune vana mazvikokota vanozouyisa mushelf. Tichitonyara tasvika ipapo kuti zvino zvandine 15 liters yangu, mumwe une 60 liters, zvinofamba sei?
Papurazi raamai Kwenda ndipo paitirwa mabiko efuel day ekucherechedza zuva remukaka wemombe reWorld Dairy Day, iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa1 Chikumi kubva muna 2001. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rakatara zuva iri senzira yekuratidza kukosha kwemukaka sechikafu chinobatsira kupedza nzara pasi rose. Amai Kwenda vanoti vanoziva chose nezvenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuti pane maonero ekuti mombe ndidzo zvipfuyo zvinochengetwa nevanhu zvinokonzera zvakanyanya dambudziko iri, sezvo dzichibudisa mweya wekufema unonzi methane uyewo dzichida mafuro ayo anobva mukutemwa kwemiti. Asi vanoti kwave neruzivo rwakawanda runoita kuti pave nenzira dzakasiyana-siyana dzinogona kubatsira kuderedza kana kudzivirira izvi.
Yese ndove yaitwa nemombe iri kushanda. Tinotora ndove yedu toisa mune chinonzi chibiodigester, chopika ndove iyoyo kobuda gasi. Gasi iroro ndo rinopikiswa pano papurazi. Saka zvese tinoshandisa. Vari kunyanyisa kutokanganisa nyaya yecarbon footprint, pamwe mafactory aya ari kutogadzira mafertilizer.
Amai Tendai Marecha ndiwo mukuru wesangano rembatanidzo weDairy Processors Association of Zimbabwe, iro rinosanganisira makambani makuru akaita seDairy Board Zimbabwe, Den Dairy nemamwe aya anogadzira zvidyiwa nezvinwiwa kubva mumukaka. Vanoti mubatanidzwa uyu uri kushanda pamwe nevarimi nehurumende mukuita zvose zvinobatsira kuti mukaka uwanikwe nenzira dzisinganyanyo kukanganisa mamiriro ekunze.
dzedu tirikuedza kuti dzikavandudzwa dzikatipa mukaka wakati wandei pamhou imwe neimwe. Ndove yatinozoburitsa pamhou idzodzo tikazoida kuiti tione kuti saka lita rimwe chete remukaka ratiburitsira ndove yakawanda sei. Tinoona kuti lita remukaka riri kutiburitsira ndove shoma. Zvinozobva zvareva kuti kunyangwe iyo carbon footprint tiri kutoedza zvachosewo kuti iderere.
Admoaniwa ndiwo mushandi mukuru anoona nezvenyaya dzemukaka kana kuti chief dairy officer mubazi rezvekurima. Vawaniwa vanoti pari zvino munyika mune mombe dzemukaka dzinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000. Vanoti munyika munodyiwa mukaka unosvika marita mamiriyoni zana nemakumi matatu kana kuti 130 million liters pagore, uye gore rapera nyika yakawana marita mamiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 million, vachiti vari kushanda pamwe chete kuedza kuti nyika iwane mukaka unoikwanira, asi zvichiitwa nenzira inobatsira kudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze.
Kukurudzira varimi vedu nevanobika mukaka vati vashandise nzira dzekuti vawedzere kugreenhouse effect ya not greenhouse effect pachirungu. Tirikukurudzira kushandisa masolar energy but renewable energy sources pavanoita basa ravo.
Zimbabwe nhengo yeEastern Southern Africa Dairy Association pamwe neInternational Dairy Federation uye mugore ra2016 yakasaina chibvumirano cheRotterdam Dairy Declaration, icho chinokoshesa kuti bandiko remukaka riite chikamu charowo pazvinangwa zvesustainable goals, izvo zvakanangana nekuchengetedza mamiriro ekunze, kupedza nzara uye kuve nemikana yakaenzana nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zviri kunedzana muSudan zvarwisana muguta guru reKhartoum usiku hwose kupinda muzuva ranhasi rechishanu mangwanani, mushure mekunge nhaurirano dzakanangana nekuunza runyararo nekusimudzira kufambiswa kwerubatsiro dzaparara zvasvitsa pakuti America ipe zvirango. Vagari vemuKhartoum neOmdurman vati mauto asimudzira zvakare kurwisa achishandisa zvombo zvakawanda, apo kurwisana kwaenderera mberi pasina chiratidzo chekuti chikwata chaari kurwisana nacho chingangodududza shure. Dare reSenate muAmerica rakavhota usiku hwemusi wechina kupasisa dano richasimudza chikwereto chehurumende chemari inoita $31.4 trillion, chinobvumiswa kukweretwa nehurumende kuti ikwanise kuramba ichibhadhara zvainoda kubhadhara. Nhengo 63 dzakatsigira danho iri, dzimwe 36 dzichiramba. Mutemo usina kwavakarerekera uyu wave kuenda kumutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti vaise runyoro rwavo. Vamwe varimi vedonje vanoti vave kufunga kurega kurima chirimwa ichi vachiti hachisi kubhadhara senguva yakare, uye varimi vanoti havapiwe zvikwanisiro sevarimi vechibage nezvimwe zvirimwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nguva yakare varimi vedonje vaikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro sezvo donje raibhadhara zvakanaka. Nekufamba kwenguva mutengo wedonje wakaramba uchidzika kusvikira nhasi, zvekuti vamwe varimi vave kutotadza kana kuramba vachiririma. Mumwe murimi anorima donje kumacheke uye anoda kuzivikanwa savamusani anoti donje ravo riri kutengwa nemari iri pasi zvikuru zvave kuvatadzisa kuraramisa mhuri dzavo uye zvave kuvatadzisa kuramba vachiririma.
Kunyange fodya nezvimwe zvakadaro uchaona kuti varimi ava vari kuwana mari yakati wandei inova papundutso vokwanisa kuraramisa mhuri dzavo zvakati nakei, asi isu tiri kungoramba tichichema. Zvine izvozvi zvakonzeresa kuti isu tinge tichisvika pakuda kutora danho rekutoredza kurima donje racho, nekuti kana zvaramba zvakadaro hationi chikonzero chatinoramba tichifira. Hatisi kuita zvinhu izvi nenyaya yekuti hatisi kuwirirana nevari kuti tirime donje, asi tiri kupushwa, tiri kusundwa, nekuti donje racho tairima hatisi kuwana pundutso.
Vamusani vanoti zvikaramba zvisingabhadhare saizvozvo vacharega kurima donje, vorima zvavo chibage chisingade mishonga yakawanda zvichienzaniswa nedonje.
Mhuri dzedu hatisi kukwanisa kudziraramisa nechikonzero chekuti mari iri kutengwa pakilogiramu yacho ishoma.
Mumwe murimi wedonje kumakonde mudunhu reMashonaland West, Vakim Gwatidzo, vanoti zvikwanisiro zvekurima donje zvakawandisa zvekuti mutengo unofanirwa kunge uri pamusoro kwete mutengo wemasendi makumi mana ekuAmerica pakilogiramu yedonje rinenge rapinda mudhii kusvika pamasendi makumi matanhatu ekuAmerica pakilogiramu yedonje rinenge ranakisisa rapinda mugrade A kana kuti US 40 cents to US 60 cents pakilogiramu rimwe chete uri kutengwa nawo donje. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union, Vapaul Zakaria, vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara mari yakawanda pamutengo wedonje uye kuyamura varimi vedonje nezvikwanisiro, kunyanya mishonga yekuuraya zvipukanana iyo inodhurira varimi. Mumwe wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi vedonje nderekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Amai chiti vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kunokonzera matambudziko akaita semhepo nechimvura mabwe, izvo zvinoparadza donje parinenge richikura.
Kushomeka kwedonje kwawedzera pamusana peclimate change, apo donje rinokanganiswa nezuva, mhepo nekukukurwa kwevhu, chivhura mahwe zvichiwedzera, nekunonoka kana kushayikwa kwemainputs, kunonoka kana kubhadharwa mari shoma, kudhura kwezvokurimisa, kuwanda kwezvipukanana nekushayikwa kwemagenetically modified cotton cultivars, nekushayikwa kana kushomeka kweresearch zvichienderana neshanduko iriko munguva ino.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti bazi ravo rakapawo varimi vedonje zvikwanisiro sezvo vaine donzo rekuti hapana chirimwa chinofanirwa kusaririra kurimwa munyika. Vambasera vanoti vakawedzerawo mutengo kubva pamasenzi makumi matatu kusvika pamasenzi makumi matanhatu pakirogiramu yedonje rakanaka sekukwezva varimi kuti varime chirimwa ichi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti donje rinofanirwa kunhongwa zuva ratikwirei kusisina dova, kuitira kuchengetedza kuti rigare rakachena, uye munhu anofanirwa kunhonga donje asingasanganise rakachena nerakasviba, izvo zvavanoti zvinodzikisa unaku hwedonje zvozoderedza mitengo pamusika. Varimi vanokurudzirwawo kuisa donje riri pakati pemakirogiramu mazana maviri nemazana maviri nemakumi mashanu mubhera rimwe chete senzira yekuchengetedza donje rakanaka pamwe nemhodzi dzacho idzo dzinogadzirisa mafuta ekubikisa pamwe nechikafu chezvipfuyo. Hurumende inoita zvibvumirano nevarimi vedonje kubudikidza nekambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Kotko. Varimi vedonje vanga vachibhadharwawo nemari yemunyika pamusoro pekuAmerica yanga ichitengwa nayo donje pakirogiramu roga roga. Gokwe ndiro rimwe rematunhu anonyanya kurima donje munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Dicky was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chema gitare chesondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidzimai ari kunetsa mazuva ano Tami Moyo uyo anoimba musambo we rhythm and blues ne afro jazz. Tami akatanga akanga achishanya kuno kuAmerica mazuva apera uko akatandadza vana veZimbabwe pagungano reZim Expo. Ngatinzwe hurukuro yaita naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
You never know kuti munhu anopetsera ava papi mangwana. Let's continue to support and nurture young talent. Mariam kusarira imado akawanda mukusapota chipo chaanenge apa mumwe. So keep supporting. I'm a perfect example of mwana akare vanevabereki vaimusapota kusvikira ndisvike pano nhasi. Vabereki vangu variko pano muAmerica first time yavo kuZim Expo nekuda kwekuti vakandisapotawo nechipo chandinacho. So I encourage parents kuti rambai muchisapota zvipo zvevana venyu.
Chimbotimbiraiwo kamutaro wekekuvhani.
Right, even beautiful Dojani and he goes, baby, no, right now, you're beautiful, baby, no, right now, what can I walking in, teaching them there in the same place, chilling with people with two faces, letting them take over my space, letting them run over my race, and my race. Oh, my noise is telling you what to do and who you are. When you tell them straight up, mama raised me right now. Manga muchinzwa kambo kanonzi wakanaka wakadaro kakaimbwa naTami Moyo aina takura mazwa hurukuro yaitwa naTami Moyo achitaura ari kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica naMavlas Musanganya wewe Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu tondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, tumirai namba dzenyu pa 001 202 465 0318.
musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nezvechirongwa chekunyoresa kuvhota kune vanoda kuvhota kusarudzwa musarudzo dzegore rino icho chapetwa nhasi uye gadziriro yemapato ezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakawanda vanokundikana kunyoresa kuvhota sezvo vakaita mberengera yaita kuti vakundikane kunge vachipinda muzuva ranhasi rekuvharwa kwekunyoresa kuvhota kune vachavhota gore rino. Vadzidzi vashanu vepaUniversity of Zimbabwe vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora-nyora madziro muHarare votarisirwa kudzoka zvakare kudare nemuvhuro panotanga bvunzo dzekuyunivhesiti. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku hizika disenda baku VOA.